mhlangano wa mhlangathi nawo wasambazakana kaca izo ukaphela nemuntu wakakhulisisa caizo ukaona vana vezamuto vechiuya together kuti vanyatsoti kuongorora zvinhu zvirikunetsa munyika munomu chikurusa ikonomi yedu yadai yationesa moto asi tukagara pasi tukataura kuti tione kuti ndedzipi nzira dzatinogona kuti tibate zvichaita kuti tigone kuwana bundudzo panyaya iyi yeikonomi.
Tinoona kuti vana vezanu PF vakawanda vanenge vaakutotarisa mberi kuna 2023 panzvimbo yekuti vange pachitariswa dambudziko riripo ramataura panenge rezveupfumi. Zvii zvikuru zvakataurwa kugadzirisa dambudziko iro?
Dambudziko ratakatarisa iri rezveupfumi izvi rakanyatsotaurwa sereki isinori kuti vana vezanupiefu vakungotarisira 2023 asi vasengi kuti mabasa ese achoita ekumudzirisa upfumi hwenyika hunofambirana uyezve uchitisvipa pachinhano cha 2023. Saka zvatichaita from now kusvika 2023 ndo zvinoita kuti tiwane relevance yedu kuti tinzi aiwa iri bateri rakanyatsoshanda nemazvo, saka rinokodzera kuti rizoserwewo futi kuti rirambe richingotonga mashure maelections a 2023. Saka zvanupiefu zvepati itori giyadhi kuti tinyatsobata nyaya yeupfumi, tinyatsoona kuti tinokavha makona ese achaita kuti upfumi hunyaveta kickstart, nekuti titori nevhizhin ka2030 kuti pakatame tisvika ikoko munhu wese anafa hunge apa elise inonzi nechirungu middle income bracket kuitira kuti upenyu hwavanhu huite naniwo.
Tinozwawo kuti pane chisungo chekuti vechidiki vanenge vachifanira kunge vachizopinda mumabasa muhurumende umu kubva gore rinouya vanofanira kunge vatanga vaenda kune inonzi youth service. Ichokwadi here ichi? Iye kana chiri chokwadi zvinobatsira nyika nenzira ipi?
Nyika yedu ine matambudziko akawanda. Tine nyaya yecorruption, tine nyaya yemasanctions. Tobveudza nyaya huru chaiyo isingaoneke nevanhu, nyaya yehumbindindoga unopinda kuvanhu kuzamara pamunhu wode kuchengesa nyika yake. Saka athingi it is important kuti vanhu ngavadzidzise ideology nemaprinciples enyika kuti even uri opposition, ita opposition asi uchiziva kuti Zimbabwe ndeyake. Unofanirwa kuopoza umwe munhu asi tine principle one yatingaopoze. Principle iyoyo ndekuti Zimbabwe is for Zimbabwe, and ipapo apo ndofunga zvakakosha sterekuti ndopatikuita zvorashika.